Chekutanga ndechekuti hatisi muno vazhinji vedu nekuda, hatisi muno by choice. Hatiri muno nekuda kwamaresenzi akasiyana atakabvira kuZimbabwe. Vamwe vakatiza kushaya mabasa, vamwe vakatiza kumbunyukidzwa nehurumende yeZimbabwe, vamwe vakatiza kuurayiwa, vamwe vakatizawo kuona kuti upfumi hwenyika husikufamba zvakanaka. So munhu wese ari muno haasi muno nekuda, asi vakatiza madambudziko ako.
Saka sei mafunga kuti muratidzire pamusangano mukuru wakadai weUnited Nations?
Isu toona kuti ndiwo mukana wekuti zvatisiri kumba paground, asi tawanawo mukana wekuti tifisane naye timuudze pane zvichemo zvedu kuti aiwaka iwo dewamira kumunikidza kodzero dzavanhu, iwo dewamira kuita uori, dewagona kuita zvakadai nezvakadai, zvinozanira kumberi. Ndo chikuru chatikufambira. Aiwa hatifambira bopoto. Aiwa asi tikufambira kundovatidzira zvinyuto zvedu zvatinazvo maringe nematungamirirwe aita nyika.
Asika vamunangagwa vari kutivo vakwanisa kuvandudza zvinhu zvakawanda, mimwe mitemo yakaita sana aipa naNaposa, vachitiwo zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zviri mugwara.
Kazhinji vamunangagwa vanoshandisa propaganda yavanoda kunyepera vekune dzimwe dzenyika kuti kuda zvinhu zvakanda zvakanaka munyika. Saka izvi ndiwo mukana uno wekuti aiwa tijekeserane pachena vedzimwe nyika vese varipo kuti aiwa musanyepirwa nemurume uyu. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha, that's why tiri muno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzekodzero dzevanhu, that's why tiri muno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzeuori, that's why tiri muno. Ndo chinangwa chikuru chatiri kufambira kunodemonstrata kuNew York musi wa23 na24 September gore inoiri.